neraka na kamuri ya Zimbabwe, ino ya Studio 7.
Tishitete nyura atirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vateereri. Tinosangana zvekare maneru anhasi uri musi wemugovera mbudzi 9, 2024. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Kwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe vebato reDemocratic Party vonetsekana nekukundwa kwavakaitwa musarudzo. Mamwe madzimai ekumaruwa ave kupinda munyaya dzekuchera zvicherwa, izvo zvaisambobvumidzwa kuita patsika dzemamwe marudzi. Muchikamu chemitambo, anoita mitambo yekusetsa vanhu Defeat Shumba upa nhoroondo yeupenyu hwake. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato reDemocratic Party mave kunakuriranwa nyoka menyu zvichitevera kukundwa kwebato iri musarudzo yemutungamiri wenyika nedare reSenate nebato reRepublican Party. Vamwe vanoti inyaya yekuti mutungamiri wenyika vaJoe Biden vakanonoka kuzivisa kuti havachakwikwidze musarudzo zvakapa mutevedzeri wavo amai Kamala Harris nguva shoma yekutsvaga rutsigiro. Vamwe vanoti kusamira zvakanaka kweupfumi ndiko kwakonzera. Vamwe vachitiwo America haisati yagadzirira kuti itungamirirwe nemudzimai. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reConcerned Citizens Zimbabwe vatimu Muringai.
Chakonzeresa kuti madhemokratsi aviwe zvakaita so, kune mafactors akati wandei, nokuti tinoziva kuti Mai Harris vanenge vanonoka kupinda pamutambwa, nokuti tinoziva kuti vaTrump he has been in the political limelight for close to 14 years. Tinoziva kuti vakatanga nenyaya dze apprentice pa NBC, vakatanga kuita zveku campaign for the Republican Party, vachiswitcha mapati, nokuti saka vanga vachizikanwa on a national scale. Apa wa Biden vanga variwo mukuru weDemocratic Party kujudiciary uko for a very long time, ndofunga close to 40 something years. Saka ipapo dzadziri heavyweight dzega dzega.
Asi kusanyanyo zivikanwa kwavo kumashure uku kunopinda papi?
Mai Harris ndofunga kusazikanwa kwavo nekubva kucalifornia, kunobhelivha kunzi kunogarayo vanhu vanenge vane maonero echiliberal ari extreme. Ndozvinenge zvakaita kuti vadyiwe netime yekukampena. Chimwe futi chinokwanisa kunge chiripo ndechekuti vanga vari munhu wechidzimai. Tinoziva kuti madzimai munomu, nyangwe zvavo vachiva ma leaders mumabasa akawanda, madhokotera nemaCEO zvakadaro, vanhu vazhinji vanenge vachiri nekaconservative outlook kekuti murume ndiye anofanira kutungamira, uye kuita nyika inenge America ine varume vakawanda tikatarisa masouthern states, vanonga vachienderana nezvinoenderana nebhaibheri vanofunga kuti murume ndiye the head of the household. Saka ichocho pamwe ndochimwe chikonzero.
Ndange ndichitaura nevamwe vari kuti vatotarisira kumberi uko 2028, munoona zvizoperawo sei kwatakuenda uko?
2028 maonero angu ndeyekuti panenge pane mabhiza akati wandei Democratic Party. Kunana Governor Newsom, Governor weku California, Ivo Mai Harris Pachavo, Governor Andy Bashir weku Kentucky, Mai Val Demings weku Florida. Nevakati one day, tukuna unge Michelle Obama o, anenga change achitarisa kuti zvinomira sei. Ndo maonero angu.
Kukumberi ikoko, chamunofunga kuti chinogona kuzobatsira ma Democrats kuti vadzoke panyanga chii?
Kudzoka kungangoita ma Democrats ndekwe kusiyana nenyaya dzevanhu vanoita zvechingochanizvi ne transgender. Nyaya iyoyo inenge yavadonedzera pasi. Nokuti tinoziva kuti zvandambotaura paya kuti America is still a conservative country. Nyangwe vachisupporta ma rights evamwe ma groups havadi kuti zvive izvo the main thing. Tinoona kuti nyaya yekuita transgender yanga yanetsa muno muOhio mandinogara. Izvozvo zvinhu zvakadyisa senator anga ari muSenate for 31 years vaSherrod Brown muno muOhio. Nyaya iyoyo yakavadyisa nekuti vanhu vazhinji vanga vasingade kuti vana vavo vakompite nevanhu vanenge vachinjwa nature yavo yavanga vazvarwa nayo.
Avo vange vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano Reconcerned Citizens Zimbabwe vatimu Muringai vange vari parunare kuOhio neStudio 7. Mamwe madzimai ekumaruwa ave kupinda munyaya dzekuchera zvicherwa izvo zvainge zvisingatenderwi kuitwa makore akare nekuda kwedzimwe tsika nemagariro evanhu. Nunurai Jena anotipa nyaya iyi zvizere.
Nyaya yekuti madzimai anotevera chimwe chikonzero chaipiwa kuti vasabvumidzwe kupinda mumigodhi. Madzimai ainzi akachera chicherwa chaibva chashayikwa panzvimbo yacho. Mumwe mudzimai ane kambani yake inochera goridhe kukadoma muzvari chiedza vambe anoti ati kurwisana netsika iyi.
Saka I think pane nhau yeawareness kuti vanhu vazive vakawanda vakwanisa kudi kugamuchira because tikatotarisa mune mamwe mamainesi ekuti vanhukadzi vakabvumidzwa kushandapo nekuda kwematraditional beliefs ekuti hanzi madzimai anotevera akapinda pasi mugodhi unooma. That is the belief.
Muzvari vambe anoti vanhu vanofanirwa kunzwisisa kuti migodhi yave kucherwa nemichina.
Asi zvino vamwe vanhu vakutozviaccepta kusozovataiwa vanhukadzi vanogona kutoshandawo because pane mamachines ekuti basa rinoreruka. Munhu anyone can operate those machines.
Mumwe mudzimai wechidiki ari kuita zvidzidzo zvekuongorora zvicherwa kana kuti metallurgical assaying paKwekwe Technical College muzvare Mashia Shumba anoti madzimai anofanirwa kupinda mubasa iri vakawanda sezvo mukana wavhurwa.
Takatambira 50-50 tikatoda maikore aizakumaiinitinosoaaanotonzo.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzemadzimai anochera zvicherwa rekasange vatavengwa chiundura ati ari kufara kuti madzimai ave kuitawo mabasa aya.
Asi tikachitarisa mwanasikana wanhasi ane ushingi. Basa remugodhi raive inzi nderevanhu vemurume. Asi iko zvino tinoona vanasikana aiwa vachiitawo chaizvo vachikwikwidzana nevanakomana.
Asi vachiundura vati vanotanga vaenda kumadzimambo nemasadunhu enzvimbo dzavanenge vachida kuchera zvicherwa setsika kuti migodhi yavanenge vave kuchera isadhirike.
Tichipinda munzvimbo dzatee tifiti tiri kuda kuti tinoshanda hatingopindi nekutanga kushanda. Tinotanga taenda kunoonana neyavanoti traditional leadership tinotungamira munharaunda munzvimbo tosvikozvisuma tazvisuma tatenderwa tapiwa mhiko tochikwanisa kuti tingashana.
Mambo Ngezi vaPeter Pasfamire vanoti zvicherwa zvinenge zviri panzvimbo dzinoereswa ndizvo zvainge zvisingatenderwe kuti madzimai anenge achitevera achere.
Madzimai vanhu vanoenda kunguva yavo aitinoti but munhu akadero achiva nzvimbo dzine uyerezo anenge asingatendeki kuti asvika. Saka akasvika ipapo anenge avhiringidza mukoe.
Mambo Ngezi vanoti zvimwe zvechivanhu zvaiyereswa zvafumurwazvo pakuti madzimai angoshanda hawo.
Inyaya yekuti zvinhu zvaita kuti nzvimbo iyoyo iyere zvakadhitsa zvakavhiringidzwa nekuti chinhu kuti chiyere chitange chinhu chinoyereswa nevaridzi vacho ndimunoto chikoshesa chakati ichi achifanira kudai apa tifanira kukrosa hatifanira kuti ita zvinobva zvatanga kushanda zvisu nekuti zvinhu zvine chekuita nemweya yenyika iyi.
Mukuru mubazi rezvicherwa mudunhu remashonaland west vaedmond Rwambiwa vanoti vanoedza nepavanogona kuwanisa marezinesi madzimai anenge awana nzvimbo yekuchera zvicherwa. Gurukota redunhu remashonaland west amai Marian Chombo vanoti madzimai anofanirwa kutora mukana wavakapiwa nehurumende wekupinda munyaya dzekuchera zvicherwa vasingatye.
Nekuti kazhinji zviri kunzi that area yemining handi dei varume endi yeti iye zvino mukaenda tikuona vakadzi vakawanda who are making a live from mining, so ndafara kuti the girl child is also benefiting. Is
pavashandi zvuru mazana mashanu nemakumi matatu nevashanu kana kuti 535,000 vanoita zvekukurokoza kana kuti artisanal miners zvikamu gumi kubva muzana madzimai. Hurumende iri kukurudzira vanhu vari kuchera zvicherwa zvisiri pamutemo kuti vanyorese nzvimbo kuti vasadzingwe. Zimbabwe handiyo yega nyika ine tsika iyi. Kukinya verudzi rwechiluya havabvumirewo madzimai achiri kutevera kuenda pedyo nemugodhi. Vanenge vasatevere vanogona kuenda havo pedyo nemugodhi asi vasingatenderwe kushandapo. Asi kune dzimwe nyika dzakaita seIndia madzimai aipinda mumigodhi akazorambidzwa kuita izvi nevachena veBritain vainge vapamba nyika iyi. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 Mashondo Ese. Asi nhasi muchachipiwa neni Evans Zininga. Ndinokuchingamidzai kuchirongwa chemadzimai cheWomen's Forum chamunosipiwa naMarvelous Mhlanganya uye svondo rega rega nhasi muri kuchipiwa neni Evans Zininga. Tine hurukuro naamai Shaline cheKenya avo vanotungamira sangano Restand Foundation Trust. Regai tiende kwavari tinzwe zvirongwa zvavari kuita zvinobatsira vanasikana mazuva ano.
Okay, maita basa vaziningi mazuva apera aya takaita documentary iro rinonzi documentary filmmaking a training bootcamp iyo yaitwa kuchino University of Technology uko takaunza mukomana ane mukurumbira wekuita mafilimu akabva kuKenya neiyo program yenge iri intercultural engagement zvinosanganisira macultures anenge akasiyana. And for this instance, culture in Zimbabwe, we culture him. Yekunze kwenyika achiuya kuzodzidzisa vana pachikoro. Asi documentary filmmaking iyi yakagadzira filimu rinonzi African Dream idzo dzinova nyaya dzevanasikana in pursuit of zvidzidzo zvavo ichirakidza machallenges avanofeisa and how they managed kukunda machallenges aya.
Mane nguva yakareba muchishanda munharaunda idzodzi dzine chekuita nemadzimai nevanasikana, simba rekuramba muchikurudzira kubatsirwa kwavo iri munoriwana kupi?
Mumwe nemumwe ane zvinhu zvaanongofarira kuita. Izvo chinova chiri chipo chinenge chaiswa naMwari mukati mako sometimes inenge ingoriwo passion. So me passion yandinayo and zvinhu zvandinongofarirawo kuita. Saka zvinhu zvandangoramba ndichiita kusvikira handiziyo kuti rini.
Vari kuwana rudzidziso kubva mufirimu ramakaburitsa rinotaridza kudzidziswa kwezvose zvaidzidziswa vanhu izvi ndevapi vamuri kunyanya kutarisira kuti vawane rubatsiro apo?
Vatiri kunyanyoda kuti vabatsirike number one ivo mastudents atikashanda nawo ekukata ekushino university yavo vakaona ruzivo ranga vasina mukunzwisisa magender issues aripo munyika. Saka vakava in touch necommunity yavo vakakwanisa kunzwisisa mukutsvaga kwavaita vanhu vavaiinterviewa nenyaya dzavaitsvaga macommunities. Vakakwanisa kuva neruzivo rwakanyanya ranga vasina maissues anoafecta vanasikana in pursuit of the education apo papa ni vakomana zvese nevasikana saka vakomana vakatodzidzawo zvakawanda issues of gender ni education.
Ndingadawo kutarisa kuti sangano renyu munoshanda zvakanyanya nenyika dzekunze kusanganisira America. America yakabva kusarudzo mazuva apera iwayaya yakaona president vatsva vachauya kutanga kwegore vaDonald Trump. Munoonawo here sekuti kuchinjwa kwehurumende kana kupinda kwemutungamiri mutsva weAmerica kungashandure mashandiro amunoita?
Firstly, ndinongoti makurukoto kune America nemaelections avaita. Panopinda mutungamiri munyowani, anopinda nemafungiro ake. Vakabuda vanobuda outcoming president angova nemafungiro avo. Avo vari kupindawo vane mafungiro avo and foreign policy yavo on African issues inenge yakasiyana. Saka mazivira tunoita ndeyekuti mutungamiri wedu wenyuyu munyowani wekuamerica foreign policy yake tinonzwisota nda kuti America ite great again, which is very good. Asi hatisati tasiva kuti maengagements ari mutually beneficial pamacountries ari kunzi akaita seseafrica anenge akamira sei. Saka tizive izvezvi kuti tinenge takamira sei marelationships edu.
Shoko ramungasiyire mwanasikana, hatingaregi muchingoenda musina chamunomusiyira nhasi.
Mwanasikana, tiri kungoti mazuva ano tiri kufamba nemantra yekuti education is key. Saka tiri kuti mwanasikana ngaadzidze, mwanasikana ngaaende kuchikoro adzidze abatsirikane akunde nhamo dziri mumhuri make. Education ndiyo yega inokwanisa kuti abudirire.
Tinokutendai mai Chekenya nenguva yamatipa. Vateereri nemiwo tinokutendai kunge mange munesu muchirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare svondo rinouya tichikupai zvechimwe chirongwa chemadzimai. Ndine Ivan Zininga ndiri muWashington DC. Iko zvino tokupai chirongwa Upenyu Hwedu, Our Lives, icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chatinopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvekusarudzwa kwevaimbo wemutungamiri weAmerica vaDonald Trump kuti vange vari mutungamiri wenyika wechimakumi mana nenomwe kana kuti 47th president, uye zviri kutarisirwa nevana veZimbabwe zvikuru vari kubato rezano PF vari kuti ngavabva vagadzirisa nyaya yekudyidzana kweAmerica neZimbabwe. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nhengo yezanu PF vaKennedy Mandaza. Tinogamuchirai nemufaro vaMandaza muchirongwa chedu.
Zvakanaka vaJonga, makadiwo imi.
Aiwa, kunotirwa penyu. Nhasi tati tinzwo maonero amuri kuita kusarudzwa kwakaitwa mutungamiri weAmerica anenge ave wechimakumi mana nenomwe kana kuti 47th president vaDonald Trump.
Isu tinongoti sarudzo dzekuAmerica dziri kuratidza kuti dzakafamba nenzira yaitarisirwa nevagari veAmerica. Isu tinotambira zvinobuda kubva musarudzo idzodzo nekuti tinenge zviri zvido zvavo ivo vagari vemaAmerica kuti vaTrump vatungamirire. Asi iwo isusuwo tinovakorokotedzawo vaTrump ivavo tichitarisa kuti tichashanda navo zvakanaka, tichisumudzira nyika yedu, uyezve tichiumba ukama hwedu kuti hunge hwakanaka pakati peAmerica neZimbabwe. Kudyidzana kunofanirwa kunge kuripo sevanhu vaakugara munyika imwe chete. Zvinoreva kuti izvoni tinofanirwa kunge tichitaurirana tichidyidzana mune zvakanaka. Saka tinofadzwa nekuti sarudzo idzodzo dzafamba nenzira dzakarurama.
Tiri kuona vakawanda vari kupembera nekukunda kwakaita vaTrump. Vari kuti chinhu chikuru chinofanira kuitwa navaTrump chekutanga kubvisa zvirango zvavari kuti zvakatemerwa Zimbabwe neAmerica. Munoona paine zvingaitwa here, uye America yagara inobuda pachena kuti Zimbabwe haisi pazvirango asi vanhu vane zvavari kuita ndo vari pazvirango?
Aiwa, isu tinoziva kuti vaTrump havasi kekutanga kunge vachitungamirira America. Saka nyaya yemasanctions inyaya yavanoziva. inyaya vasina kugadzirisa nguva yavakanga varipo saka isu seZimbabwe semusangano weZANU-PF zvakare tichangoramba tichikurudzira vaDonald Trump kuti ione hurumende yavo vabvise izvozvo zvirango zvakasara zvavanoti zviripo pamwe chete nezidhera ichiripo kuti ibve vanhu vawane kusununguka pasave paine chipomerwa chinonzi Zimbabwe yatadza kubudirira nepamusana pezvirango zviri kuAmerica. Saka sekuziva kwenyu nevateereri kuti Zimbabwe ine chirongwa cheengagement nereengagement ichitiyo hatinawo tinovenga tinoda vanhu vese. Saka tichangoramba tichingotaura navo vaTrump chikuru chatiri kuda ndechekuti dai kwanga kwabviswa zvirango izvozvo nyangwe zviri pane ivavo vashoma vasara pamwe chete nezidhera yabviswa pane zvachose tiwane kudyidzana nekufambidzana nekutaudzana zvisinai anoti koiwe nai waramba wakaisirei izvi.
Asika America iri kuti zvirango zviri kutaisa Zimbabwe kubudirira huori nekutonga nedemo.
Ndoo matauriro avo avanoita ivo veAmerica. Ndosaka ndati inini kana America ine chokwadi chokuti huori nekutadza kutonga kuri kuitwa muZimbabwe ndo zviri kukonzera kuti zvinhu zvisafambe zvakanaka. Ngavangobvisa izvozvo zvirango zvishoma zvasara pamwe chete nezidhera. Tigoshayawo chatinopomera kuti America yakaita. Hongu huori huripo asi isusu tichishanda nekupedza huori nekurwisana nawo ivo ngavabvisewo masanction pasave chipomerwa chinopomerwa ivo vaAmerica.
Kwouyawo nyaya yehondo dzakaita sehondo yeIsrael neHamas kwoitawo hondo yeUkraine neRussia ndezvimwe zvezvinhu zvatiri kuonawo vamwe vari muZANU-PF vari kukurudzira kuti dai vaTrump vagadzirisa nyaya dzehondo idzodzo. Munoonawo here yatingati muchirungu foreign policy yavaTrump ichibatawo nyaya yekugadzirisa idzo hondo idzi?
Hakuna chikuru chingangochinja nekuti dai paine zvinochinja dai vakazvigadzirisa kare pavakambopinda paye. Asi kurudzire yedu ndeyekuti nyika dzinofanirwa kugara dzichidyidzana dzine runyararo. Saka chikumbiro chokuti dai vaTrump vatarisa vakwanisa kutarisa foreign policy yavo vaita kuti pave nekugadzikana munyika yeIsrael neIran nedzimwe dzavakabavakidzana nadzo pamwe chete nezviri kuitika pakati peRussia neUkraine.
Aiwa tinotenda zvikuru vamandaza mova nezuva rakanaka.
Maita basi.
Manga makateerera kunhengo yebato reZANU-PF vaKennedy Mandaza muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemu Faro, ndini wenyu, Jonga Kandemiri, West Studio 7, ndiri mu Washington, D.C. Musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Munau dzemitambo. Anoita zvemitambo yekusetsa vanhu Defeat Shumba anobuda pamadande mutande eFacebook, Instagram, TikTok uye anodaidzwawo kuzotandadza vanhu pamichato anoti akangotanga achiita zvekungoita mitambo pasina tarisiro yekuva nemukurumbira asi izvi zvashanduka sezvo zvave kutomuraramisa. Ngatinzwei Defeat achitsanangura.
Yes, the respect that comes in kunzi mukoma Defeat, you know, you remind me ku church kwedu kuya kana mukoma na akurisa everyone anenge akuti mukoma ningi. So thank you so much for having me. I'm so excited to be here.
Saka mukoma Defeat irire kuti Defeat iri ndo zita charo chairo here.
Yeah, asira munonzi Defeat Shumba. Ndakazvarwa kuGokwe tikazongouyawo kuHarare nekuda kwebasa tisakati chipinda maHarare unongo chinzwa kuti Harare ine kakunhuwirira vachitizo. Ndinoita kunge ndiri kuparidza here and there because ndakakura ndiri muchechi vabereki vangu vese baba namai vaiva vafundisi kuchechi inonzi Zayoja. So ndakakurira muchechi, so all I know is church.
Makatanga riini kuita matambiro amunoitai?
So zvekutaura ndichisetsa vanhu pasocial media, that's me generally. Those are the story. So you can spend the day with me, you realize this guy anakirwa because indonakirwa chero ndiri wani kaine anomodi my friend udega ndiri wani zvino kana kutaura zvima statements zvangu kana kungofunga zvima statements ndoita kujamba pamberi wauri my wife ndichizeka because ndiri nanakirwa like
vemhuri vanoti ine basa renyu ramunoita.
I thank God because I have the best family. Yo, Family yangu mawani ndio inotoni supporter. If you check recently, I have a video that ndakaita ndichiti kunamba mama wangu. So I was with my mom, ndichivati mama ndiroda kutanga kugezi sai ndichidzidzira anomoda ndinde ku UK ndichidzidzira kuzonogesa chembere mani muri chembere. You know, something like that. And I have three sisters, so we are 10 in my family. All of them, they celebrate me. And ndo vanotanga kuti ndiza pa pandakagadzikwa.
Kwa muchaunga muri kutambirika osei?
Ndinda kutenda nyasha dzamwari pa upenyu hwangu, mukoma Evans, because ndazvingazvifungire kuti ndichazongoputika kudaro. But to my surprise, I post a video randomly. It gets 1,000,000 views. It gets 500,000 views. It gets 5,000, 10,000, 40,000. The highest I was checking one of my videos is 50,000 likes. Vanhu vari kuzvitambira zvakanyanyisa. And even if you check rate ye kukwira kuriita mafollowers angu, I remember in a space of 2 weeks ku Facebook, ndaka move off with about 20,000 followers in 2 weeks time. Ku TikTok, in a week or 2 weeks, I can have 10,000 or 5,000 followers. And Instagram as well. Instagram, you know, dama salad. You know, tonga dama salad. Yazi, chiruku pizza, edwa naruko zitambira.
Saka iwe uri comedian here, uri chi chaisu iwe.
I've been telling people that David Shumba is not a comedian. You ungandi misi panomira kana slick pasta, kana panomira Freds, kana panomira all these vana mbuya Pia Sony, kana panomira na mamafi. Those are real comedians. I'm not a comedian. The God muna not just my statements is agachi nakiro, and my statements wangu shodi wa univan. But mainly, David Shumba is an MC.
Total zira zipi kuenda kumberi.
Big events are coming. Big events, because in the MC, as long as ukabuka, as long as ukataura nini kuti ndiuye ku event kwako, I will definitely be there. As far as my jokes and nature for social media are concerned, I will give you that every day, because I have something crazy to say every day. And itomboshayi chimwe chandotaura njira, so every day I have something to post chiri crazy. And let me tell you, I don't post those things kuti museke zvese zvandoposta, because handifangi kunakidza nyika yese. But umwe musi unotiwanawo chako chinokunakidza, because I believe kuti that's a God given thing, so ndinotongonakidza.
Chisirewo mashoko maviri kuvateereri nekuti unowanikwa kupi.
Chekutanga, ndoda kutenda vatsigiri vangu ndichiti rambai makangotsika ipapo pamakatsika. Let's follow. So Defeat Shumba on all my social media platforms. Defeat Shumba the MC on Facebook. Defeat Shumba. Kangoti Defeat Shumba jeto nondwana boza anifungu tukuna umwe Defeat Shumba mbori nembi. Ndini dog. Defeat Shumba spelled D-E-F-E-A-T. Shumba on TikTok, on Instagram, on Threads, on X, on Facebook. Defeat Shumba the MC. At Defeat _ Shumba on Twitter. Ndo pamunogona ndwana rambai makatika ipapo, because muri kupisa vatereri vangu vatsigiri vangu ndo vane yes. And the love that I receive from people is amazing. Thank you so much for loving me and supporting me. Thank you, thank you, thank you. Those are my last words.
Uyo ange ari mutambi munyori anoita mitambo nekusetsa vanhu, Defeat Shumba, achitaura ari parunare kuHarare ne Studio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vamwe vebato reDemocratic Party vonetsekana nekukundwa kwavakaitwa musarudzo. Mamwe madzimai ekumaruwa ari kupinda munyaya dzekuchera zvicherwa izvo zvaisabvumidzwa kuita patsika dzemamwe marudzi. Tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu chanhasi. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kutsamba mbozha yedu inoti studio7@voanews.com. Munokwanisawo kuteerera nhau dzedu www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.